Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza Dare kuti vatapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kuSouth Africa dziri muzita rehurumende asi vakazodzishandisa sedzavo. VaMuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuAmerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avatapfuma vaIsau Mandipa vaudza Dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vatapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzisabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo Dare kuti vatapfuma havafanira kuburitswa muhusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vatapfuma avo vave Chief Director Monitoring and Evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti vatapfuma varambe vari muhusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kuState House. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta avatapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira vatongo vachibva kumba. Asi Dare rati ane nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfere nevafakazi panyaya iyi.
VaMutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare pamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail. Saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba.
VaMujaya vati vatapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi. Vatapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yeWangi Colliery uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica. Vatapfuma ndivo vave musungwa wechipiri anove mukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yezaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko ekuti komisheni iyi iyo inotungamirirwa naMai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino. VaMoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.